andikiti taura hangu ndakamirira alliance ini ndiri mumwe wemapato ndakamirira pato riri mualliance iyo ire MPC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso yedu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU-PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutumi, kireja kuti chakashata. Chaunoti chakanaka ndechocho chaunenge uri matiri. Kana usiri motwa iwona kushata kwacho, nokuti iwo haumo mukati macho. Saka toda kungotaura na kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa, titiudzei kana takakanganisa pacho. Nokuti varume vakuru vakaita sesu, isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri mumhanzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo urwu?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga, pamapato ose avo manomwe iyawo. Zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukusira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongoreva kuti aiwa havari kuita havo matope. Chokutanga ndofunga ruzhinji rweZimbabwe hofanira kuziva kuti vakatomborwisana pachavo voga kuti isu tonzi MDC ani, ivo rusara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU-PF. Chinhu chokutanga uyezve kana chokupedzisira chichagara chiripo, yatingati pachirungu Alpha and Omega, ndechekuti ZANU-PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire. Vese izvi ndosaka President Mugabe vakaita kuchiprofita chokuti vanganzi ndandendu vagonzi MDC ani ABCD. Zvese hakuna kwazvinoenda.
Vacho hai pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU-PF uko vachidongorera poto dzevamwe, nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni madiko kurega nguri mati wedzerai munyu, haina kusukira, mvura ishoma, tidzai toshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chava chizi, kotiregai tatibike ribe, todya nemi mukashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri mumhanzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti ndevazhinji hadzicheri mwena unoenda kure, ndozvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbevazhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vacho hai,
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi yavo, nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo varingoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Isu hatigoni kundoba semabiro anoita ZANU-PF. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino, ivo vachiri mumhanzo avo mhazi avo. Tiri kuti kana vane njere dzavanoda ngavachiuya nadzo.
Vachiri mumhanzi, mapato ose ari munyika anenge angove nezvipoka zvipoka. Kunetsana kwamuri kuona kuri kumaalliance ndokuri kuitika muZANU-PF. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ivo ndo zvavanofunga kuti ndo zviri kuitika. Saka muchingonzwa kuti kunongori nepati inonzi ZANU-PF chete chete, hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu. Uyo anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa.